ushamwari nenyika wakaipa. Muzvirongwa zvakapfuura izvi ndanga ndichitaura pamusoro penyaya yenyika. Ndakatanga ndichimbotaura kuti chinonzi nyika chii. Ndikazotaurawo zvakare pamusoro pekuti haufaniri kuva munhu anoda nyika, nokuti nyika haina kunaka. Nhasi muteereri, ndatiregai ndinyatsobuda pachena ndikutaurire kuti ushamwari nenyika wakaipa. Chinoita kuti nyika izowanikwa yapinda muchechi iyo isingafaniri kunge iri muchechi, dambudziko nderekuti muchechi imomo munenge muine vanhu vane ushamwari nenyika, vanhu vanoita zvinhu zvisingatarisirwe kuti zvinge zvichiitwa, vanhu vanoita zvinhu zvisingatarisirwe kuitwa nevanhu vanonzi vana vamwari, nevanhu vanonamata, nevanhu vari muchechi, nevanhu vanoziva Mwari, nevanhu vakatarisira kuenda kudenga, nevanhu vakasukwa neropa raJesu Kristu, nevanhu vanoimba rwiyo rwuya runonzi ndasukwa neropa, iro riropa, ropa rashe Jesu, iro radeuka, hanzi iro radeuka paya pamuchinjikwa, paya paKalvari. Jesu ndinotenda. Nekuti makanaka, hanzi makanaka Jesu. Nekuti mandifira pamuchinjikwa. Muteereri, vanhu vanobva pakutengwa kwakadai, vanhu vanobva pakusukwa kwakadai, vanhu vanobva pakusunungurwa kwakadai, ko nyika inozobva kupi? Nyika inozowanikwa sei pakati pevanhu vakadai? Nyika iri kuwanikwa pakati pevanhu vakadai nechikonzero chekuti vamwe vavo vari kuita ushamwari nenyika. Zvino ini ndiri kuti ushamwari nenyika kwete chinhu chakaipa. Usaite ushamwari nenyika. Inga shoko rinotaura 1 kuti ko vaviri vangafambe pamwe chete sei ivo vasingabvumirani. Profita Amos chitsauko chechitatu pandima yechitatu. Ko vaviri vangafamba sei ivo vasina kubvumirana? Muteereri, kana wakuona munhu ari muchiedza achifamba ari munyika, paita kubvumirana nenyika apa, paita ushamwari nenyika apa, paita kupindirana nenyika apa. Ndafunga zvinotaurwa nevechidiki, hanzi paita kukenerana apa nenyika. Saka ini ndiri kuti ushamwari nenyika wakaipa. Dai Mwari vakubatsira, dai Mwari vandibatsira, tarega kuita ushamwari nenyika. Nekuti ushamwari nenyika ndowatikataura muchirongwa chiya kuti hunounza nyonganiso. Nyonganiso inobva panyika, nyonganiso inobva pakukara kwedu, nyonganiso inobva pakuchiva kwedu, nyonganiso inobva pachinhu ichi chandati chinonzi nyika. Saka ndiri kuti ini, iwe neni, ngatisudurukei kunyika. Tisatambire pedyo nenyika, nekuti hapana zvainotibatsira, hapana zvainotiunzira, hapana kwazvinotisvitsa, hakuna chatinobatsirwa nokuwirirana nenyika. Nyika kana yapinda muvanhu, pakutanga kwacho zvinenge zvichinakidza, zvinenge zvichitofadza. Asi chandinoda kuti uzive ndechekuti inenge ichitokudya nechemukati, inoita fanika mujuru. Unoza zvinoita mujuru ukapinda papranga, unotanga wadya mukati mese, imi muchingofunga kuti pranga rakamira zvakanaka, pranga rakamira zvakanaka, asi mukati hamuchisina chinhu, mapedzwa nemujuru. Kana rodona unozongoona kamwe chete raakungoti pwa, muona kuti inga mukati hamuna chinhu wani, nekuti mujuru unenge wapedza kuita basa rawo. Ndo zvakafanana nezvinoitwa nenyika. Nyika inouya pakati peimba yaMwari, inouya pakati pevanhu vaMwari, yopinda, yotanga kuita basa rayo, ichidya zvishoma nezvishoma, ichiparadza zvishoma nezvishoma, ichisunungura zvakasungwa zvishoma nezvishoma. Imi musina zvamuri kuona, muchingofunga kuti zvinhu zvese zvakamira zvakanaka, hapana chakamboipa. Muchimbofunga kuti zvese zviri pazvinofanira kunge zviri. Mozongoona kamwe chete zvinhu zvongoti mbombombombombombo. Moti ko zvadai neiko? Zvadaika nokuti nyika yanga ichiita paduku paduku kundika kwendongwe, ichiparadza mukati, ichiparadza zvakasungwa, ichisunungura zvakabatana, ichisunungura zvakabata nembambo dziya dziri kuita kuti zvinhu zvirambe zviri panzvimbo dzazvo, zvinenge zvichingokanganiswa zvishoma nezvishoma nechinhu ichochi chinonzi nyika. Saka nyika hachisi chinhu chandinoda kuti iwe neni titarise nekusekerera, titarise tichifunga kuti chinhu chatinofanira kuita ushamwari nacho. Chinhu chinototikuwadzira mukati, hanzi ari kukuvarira mukati sezvinoita stokononzi remusoja kana kuti revanhu vemauto. Nokuti inenge rakati uku rakanzi mpa nemazishango avaya anonzi majomba aya, uku rakanzi mpa nemidhebhe yavo inenge yakasungwa kuzasi. Hairina kana pekuti ringafema napo stokononzi remusoja, harina pekufema, harina panopinda nekamweya, rakasungwa kumusoro nekuzasi zvese, hapana paringasununguka napo. Muteereri, nyika ikapinda pakati pedu, tinoita varanda chaivo chaivo, tinova vasungwa chaivo chaivo. Tinenge taakutoda kusunungurwa, tinenge taakutoda kudzikinurwa, tinenge taakutoda zvimwe zvinhu zvinobva kuna Mwari kuti zvinhu zvidzokere panzvimbo yazvo pazvinenge zvichifanira kuva, nekuti tatendera kuita ushamwari nenyika. Mazuva ekutanga zvinoita sezvinobhadhara. Unombofunga kuti ndinofunga ndichabhadharwa kana kuti zviri kunakidza, zviri kufadza? Munoziva nyika inongotapira. Ndinombonzwa vamwe vafundisi vachidzidzisa vachiti hapana chinombonakidza munyika umo. Ini handibvumirani nekudzidzisa kwakadaro ini. Munyika munonakidza. Vafundisi vanotaura kuti havazivi kuti munyika munonakidza sei. Ngavauye kwandiri ndizovaudza zvandairarama ndirimo munyika imomo. Ndichivaudza kuti zvechokwadi ndaifara, ndichinyatsonakidzwa, ndichinyatsonzwa kuti chokwadi vakafa havana chavakaona. Asi mubvunzo ndokuti magumo acho anenge akamira sei? Kwekupedzisira kwacho kunenge kuinei? Ndo zvinokosha izvozvo. Kwete kunyebera vanhu muchiti hanzi nyika hainakidze, kana kuti upenyu hwekunamata nguva dzese hunenge huchingosvota. Iwe vanombofara vanhu vaivai vachinyatsonakirwa zviya zvazvo kuti unombofunga kuti uka unopotsa wati dai ndandisinganamati mhani ndabatanawo nevanhu ava. Vanombosvika pakunakidzwa chaizvo. Asi mubvunzo ndewekuti ramangwana rakamira sei? Zvichaperera papi? Zvichaita sei? Riini wacho? Tiri kutarisa nhasi chete here? Ko mangwana tinoti kudii naye? Ko izvo zvimwewo zvinozongouya kubva mumafaro imomo tinoti kudii nazvo? Ndo nyaya dzatingaite gakava pamusoro padzo. Kwete kuti hanzi nyika inakidze. Kana usati waona vachinakidzwa, huya ndigokuratidza kwavanofarira. Uone kunakidzwa kwavanenge vachiita, uone kufara kwavanenge vachiita. Zvinonakidza zvinhu izvi, zvinonakidza chaizvo. Asi mubvunzo ndewekuti zvinokupa chii mangwana? Chii chauchawana kubva pazviri? Zvinokupa upenyu hwakareba here? Zvinokupa kurarama mufaro here? Zvinokuunzira chii mukati meupenyu hwako? Kana waziva izvozvo, wobva wanzwisisa kuti chokwadi nyika hachisi chinhu chandinofanira kuita ushamwari nacho. Nekuti dzimwe nguva katinoda kusora vanhu tichiona vachiita ushamwari nenyika toti kuvari kuzviitire, vari kuzviita nokuti zvinonakidza, vari kuzviita nokuti zvinofadza, vari kuzviita nokuti zvinonyatsotekenyedza, zvinonyerenyedza nyerenyedza nyama idzi nezvimwe zvose. Asi kana tichida kubatsirana muchokwadi, ngatibatsiranei pakuti pakupedzisira chii chinobva pazvinhu izvi? Kwewo matambudziko akakomberedza mafaro edu aya tinoti kudii nawo? Kweicho chinhu chinonzi chokwadi chokuti Mwari ariko? Hanzi zvimwe zvose zvakauya nemamauyiro azvikauya nawo, asi tsitsi kana kuti nyasha nechokwadi zvakauya naJesu Kristu. Kurudziro yangu pazuva ranhasi kwauri muteereri ndeyekuti ushamwari nenyika tsveta pasi. Shoko randinoda kuti ubve naro muchidzidzo chanhasi nderekuti iro ushamwari nenyika wakaipa. Chidzidzo chanhasi ndicho chokupedzisira, kwete chokupedzisira kubva mutsamba yaJakobho, asi chokupedzisira kubva muchitsauko chechina chebhuku kana kuti tsamba yaJakobho. Muchitsauko chakapera ndakagumira pandima yechitatu uye ndaitaura pamusoro penyaya yekukumbira. Nhasi ndinoda kuti ndipfuurire mberi nechitsauko chino, kunyange ndichizobuda hangu nedzimwe nyaya, asi nyaya huru muchitsauko chino ndeye huipi hwenyika, uye tichidzidza kuti hatifanire kufarira nyika. Ndinoda kuti timbotarisa chimwe chinhu muchitsauko chino. Muteereri, ndinoda iye zvinoizvi kuti titarise zvine chekuita neushamwari nenyika. Ushamwari nenyika. Asi usakanganwa kuti chirongwa ndachitumidza kuti kudii. Chirongwa ndachitumidza ini kuti ushamwari nenyika wakaipa. Ushamwari nenyika wakaipa. Ndinotenda wave kuziva chaizvo kuti nyika yandinotaura chii. Ndinoda kuverenga ndima yechina yechitsauko chechina chitsamba yaJakobho. Tsamba yaJakobho chitsauko 4 pandima 4. Shoko roupenyu rinoti, imi vovuteere, hamuzivi here kuti ushamwari hwenyika hunovengana naMwari? Naizvozvo mumwe nomumwe anoda kuva shamwari yenyika unozova muvengi waMwari. Nokuda kwekuti isu muupenyu hwedu tinoda kufambidzana nenyika kuti tigone kusangana nezvatinenge tichida muupenyu hwedu, munyori anobva atiti, vovuteera nemhombwe. Nyika ndiyo chete inotaura ichiti, tora chete nechisimba chiro chino chaunenge wadaiwe. Uye nyika chete ndiyo inotendera munhu kuva negodo muupenyu hwake. Inyikazve ndosaka ichidaro, uye ndiwo upenyu hwacho hwenyika. Munhu haafaniri kurarama upenyu hwenyika. Chinhu chandagara ndataura kuti chinhu chakadaro chinotovengwa naMwari. Munyori anonyora pano kuti, hamuzivi here hama dzangu kuti ushamwari nenyika hunovengana naMwari. Asi handizive kuti sei iwe muupenyu hwako uchida chaizvo kuva shamwari yenyika. Unoda chaizvo kurarama semunhu asiri mwana waMwari. Une godo chairo muupenyu hwako. Unochiva chaizvo. Chinhu chaunoda hukumbire, unongoramba uchichichiva chete, uchikumbira nechisimba, uye unokumbira chinhu nepfungwa isina kunaka. Dzimwe nguva unokumbira zvinhu zvinokukuvadza, asi kukumbira kwako kuchibva mukuchiva. Une ushamwari hukuru hwakakomba chaihwo nenyika. Zvino munyori anotaura pachena kuti ushamwari nenyika hunovengana naMwari. Munhu anoda ushamwari nenyika iye pachake anozviita muvengi waMwari. Ufunga hachisi chinhu chine upenyu kuti munhu azviite muvengi waMwari. Zvinenge zvichingotaura chete kuti munhu anenge achida rufu chete. Ndiani angava muvengi waMwari ozobudirira muupenyu hwake? Zvirokwazvo ndinoti hakuna. Ndinotenda kuti munhu anoda kuva muvengi waMwari ndiye munhu anofa rufu ruviri chairwo. Zvisinei, ndinoda kuenda pandima yechishanu mutsamba yaJakobho chitsauko chechina. Tsamba yaJakobho chitsauko 4 pandima 5. Shoko roupenyu rinoti, munofunga kuti rugwaro runotaura pasina here ruchiti, mweya waakagarisa mukati medu unotishuva negodo? Asi tinozvinyengedza here muupenyu hwedu tichizviti tiri vanhu vakanaka chaizvo isu tisiri vanhu vakanaka, uye tichizviti hatina godo mumwoyo yedu asi isu tiinaro godo racho? Ndakambonzwa umwe mudzimai achiti, chokwadi, ndine murume akanaka chaizvo. Murume wangu anondida asikana chaizvo, haana shanje neni mufunga asikana. Ndinoda kuti ndikutaurire kuti kune chimwe chinhu chinenge chisina kuita zvakanaka kana murume asingaitiri mudzimai wake shanje, kana mudzimai asingaitiri murume wake shanje. Pane chimwe chinhu chinenge chisiri panzvimbo yacho. Ini chandinoziva ndechekuti shanje ndirwo rudo. Dzimwe nguva murume anenge asina shanje nemudzimai wake, asi ukangoona zvinhu zvakamira zvakadaro, chiratidzo chete chinongoratidza kuti rudo chairwo chairwo panenge pasina. Handiti zvinonzi shanje rudo. Munyori anotitaurira pachena kuti Mwari vanoti vane shanje nesu. Isu tiri vana vaMwari, uye Mwari vane zvikonzero zvose muupenyu hwedu zvekutiitira shanje. Ina handione chiri chinhu chakaipa kuti Mwari vaite shanje kuti tirege kupinda mune zvakaipa muupenyu hwedu. Shanje dzamwari hadzisi dzekuti vanenge vasingade kutoona tichibudirira, aiwa, asi kuti shanje dzavo ndedzekuti havadi kutiona tichitorwa nenyika kana tichiita ushamwari nenyika. Rangarira kuti chirongwa ndachitumidza kuti kudii. Chirongwa ndachitumidza ini kuti ushamwari nenyika wakaipa. Ushamwari nenyika wakaipa. Saka kana Mwari vachikuitira shanje kuti usaite ushamwari nenyika, ishanje dzakanaka chaidzo izvozvo. Zvinodambudziko rine munhu nderekuti munhu ane shanje dzekusada kuona munhu achiita chinhu chakanaka. Chinhu chete chaanenge achida ndechekuona munhu achipinda mune zvakaipa chete. Ufunge shanje dzemunhu kune mumwe munhu dzimwe nguva dzinenge dzisina kunaka. Asi ndinofunga kuti chinhu chakanaka kana ndikava neshanje kumudzimai wangu zvichibva pachikonzero chakanaka chokuti ndinomuda, kana kuva neshanje kumurume wangu zvichibva pachikonzero chakanaka chokuti ndinomuda. Shanje dzamwari muupenyu hwedu ndedzekuti tiwane zvakatifanira. Hadzisi shanje dziya dzinoputsa musha, aiwa. Pandima yechitanhatu muchitsauko chechina mutsamba yaJakobho. Tsamba yaJakobho chitsauko 4 pandima 6. Shoko roupenyu rinoti, asi unopa nyasha dzakapfuura. Saka rugwaro runoti, Mwari unodzivisa vanozvikudza, asi unopa nyasha vanozvininipisa. Ndataura chinhu ichi ndikataura ndichiti ini Mwari vazere nenyasha zhinji chaizvo. Ndinotenda kuti Mwari vanotoita kuremerwa nadzo nyasha dzacho dzavanadzo. Zvichidaiwe neni, hatingazivi chete kuti Mwari ava nenyasha nesu sei muupenyu hwedu. Ndinoda kuti uzive mudikani kuti Mwari vane nyasha nesu. Ndakati ini vane nyasha zhinji dzakawanda uye nyasha idzodzo hadziperi. Uye ukama hwaMwari hwakaumbwa panyasha idzodzo. Hakuna munhu angapererwe nenyasha dzamwari. Hakuna munhu angakwanise kutaura kuti panga pakaunganidzwa nyasha dzamwari ndasvika vamwe vese vadzitora ini ndashayiwa chikamu changu, nokuti nyasha dzamwari dzakakwanira munhu wose. Idzo nyasha dzacho chinhu chakatoitirwa iwe neni muupenyu hwedu. Hachina kuitirwa kuti chiitirwe mhuka kana kuitirwa vamwe vanhu, asi kuti dzakaitirwa iwe. Kwete nekuti waidzifanira, aiwa, asi wakaitirwa nyasha naMwari usingadzifaniri. Uye hakuna munhu akakwanisa kupa Mwari mutengo wekuti awane nyasha dzacho. Jesu chete ndiye akaunza nyasha kuburikidza nerufu rwemumuchinjikwa kana kuti rwepamuchinjikwa. Ndambotaura tichitanga chirongwa chino kuti zvanzi nebhaibheri, murayiro wakauya naMozisi, asi nyasha nechokwadi dzakauya naJesu Kristu. Nyasha idzi ini ndinodzidana ndichiti rudo runoonekwa mumabasa. Nyasha dzamwari rudo rwunenge rwuchisebenza pakati pevanhu vaMwari. Nyasha rudo rwaMwari runoratidzwa rusingapereri pamuromo chete, asi runoonekwa pakutiitira kwavanotiitira zvakanaka. Mwari havana kuponesa munhu nerudo, asi vakaponesa munhu nenyasha dzavo muna Kristu Jesu. Ndinoda kuti ucherechedze chaizvo chinhu ichi, hama yangu, kuti nyasha dzamwari ndicho chimwe chikuru chikuru chaizvo chatakaitirwa iwe neni, icho chatakanga tisina kufanirwa nacho. Mwari havana kutiponesa nerudo, asi vakatiponesa nenyasha, nekuti takange tisingakodzeri rudo rwaMwari, saka takaitirwa nyasha. Pandima 7 mutsamba yaJakobho chitsauko chechina. Tsamba yaJakobho chitsauko chechina pandima 7. Shoko roupenyu rinoti, naizvozvo muzviise pasi paMwari, dzivisai dhiabhorosi agokutizai. unoona kana munhu achinga aenda kuna chiremba, chinhu chekutanga ndechekuzviisa pasi pachiremba iyeye nekubvuma zvose zvaanenge achirayira kuti zvigoitwa. Ini ndinoyeuka nerimwe ramazuva ndaenda kuna chiremba. Ndakanga ndadya zvinhu zvisina kunaka zvinorwarisa. Ndakapiwa mapiritsi akawanda chaizvo zvikanzi ndaifanira kuanwa ose iwayo mumazuva mashoma shoma andakanga ndapiwa kuti ndikwanise kunwa mapiritsi iwayo. Zvino nokuda kwokutenda kwangu kwakanga kuri muna chiremba iyeye, ndakazviisa pasi pake ndokubva ndaita zvose sokutaura kwaakanga aita. Zvino mapiritsi ose iwayo akashanda mukurwara kwandakanga ndichiita nokuti ndakange ndazviisa pasi pachiremba nokutenda kwangu kwose. Shoko raMwari roti kudii? Shoko raMwari roti zviisei pasi paMwari. Uye shoko raMwari rozoenderera mberi richiti iro, dzivisai dhiabhorosi kuti iye agokutizai. Ichokwadi, mumwe munhu anogona kuva nomubvunzo wokuti iwo, koiye dhiabhorosi uyu ndingamudzivisa sei? Jakobho achatiudza chimwe chinhu chipenyu chinobatika chatinogona kuteedzera muupenyu hwedu. Akambotaura kana kuti ambotaura iye Jakobho pamusoro pekuti tinoda dzimwe nyasha shoma kuti dziwedzerwe. Mwari vanopa nyasha dzavo kune avo vanozvininipisa. Nokumwe kutaura, chimwe chokwadi chinobuda pano ndechekuti icho, munhu waungagoni kudzivisa dhiabhorosi uri wega pachako nesimba rako wega. Iwe neni takakomberedzwa chaizvo nezvakaipa uye nemweya inotituma kuita zvakaipa. Saka naizvozvo hatingagoni kudzivisa muvengi Satani muupenyu hwedu nesimba redu. Miidzo pachayo, sokuona kwatinoita inongova pose pose. Zvino Mwari ndo vanopa nyasha dzavo, uye kana vachinge vapa nyasha dzavo, vanopa sezvadzinodikanwa kana kuti padzinenge dzichidikanwa muupenyu hwemunhu. Uye chandinoda kuti ugoziva ndechekuti icho, nyasha dzavo hadziperi. Ndinobva ndayeuka mamwe mashoko emumwe muimbi akamboimba iye achiti, nyasha dzake hadziperi, dzinogara nokusingaperi. Mwari vachitaura pamusoro penyasha vanoti ivo ndedzedu, uye tinofanira kudzigamuchira sezvadziri. Chimwe chinondifadza ndechekuti icho, nyasha idzi hadzitengwi, ndedzepachena, kureva kuti hapana muripo uyo munhu anenge achifanira kuripa. Ndinotenda kuti pauchazoramba uchienderera mberi nekuverenga chitsauko chino, Mwari wokudenga vachakubatsira zvimwe zvizhinji. Ini ndinoda kuguma pano, uye chino ndicho chidzidzo chokupedzisira kubva muchitsauko chechina mutsamba yaJakobho. Muchidzidzo chinotevera ndinenge ndichipinda muchitsauko chokupedzisira mutsamba yaJakobho. Mudikani, ushamwari nenyika hunovengana naMwari.